I MEC katoshayiko mzimbabu uta hakisi member my investors alaki wetu kutu ya kunyika iyo nikuti kwa economics tingati tinona IMF as an international commissioner of oath jese tinoziyama commissioner of oath kuti kana waisa stand wani kuti ndizo chokwadi zviri ipapo saka chatino benefita nechekuti pa program ye staff monitoring program ye IMF vanonge vachitarisa mareforms atiri kuita ari kutungamirwa na minister of finance Professor Mthuli Ncube vechishoongorora kuti ari kufamba zvakanaka here saka kazhinji zhinji paone vachimonita vanosvika matargets ekuti nyika haifani kupfuura budget deficit by 1% ye GDP saka pari zvino Zimbabwe yanga ichikwanisa kusevha mari ichiita surplus pabudget payo saka veIMF vanova vachishamisika kuti ichokwadi zviri kuitika voita stand vonyorawo ripoti yavara vanopublisha paoutside pavo kuti tabva kuzimbabwe they are doing very well maringe nemareforms avo izvozvo zvinopa hope kumainvestors nevanoda kuti pamari kana maloni chaivo anouya through mabanks tingati offshore finance pachirungu
tingaona here zimbabwe ichikwanisa kupiwa mari neIMF
hatipiwi mari neIMF ba inari chotaura ndeyekuti tinokwanisa kubenefita indirect kune mamawo mabanks epasi rese hatipiwi mari neIMF nechinhu one chekuti zimbabwe iriwo masanctions eamerica ndonzi zvidhera here America ine mashares muIMF e17% nekuti nyika imwe neimwe iri member IMF inocontribute mare yemembership fee kuIMF saka mari iyoyo inodetermine nesize yeeconomy yenyika imwe neimwe saka nekuti America ndiyo biggest economy pasi rese mare yavanoto kuIMF inoita kuti vange vane mashares 17% saka mare kuti ibude kubva kuIMF ya kuZimbabwe inondovhoterwa mare yacho so the board of directors of IMF and the governors they are also Americans because they sit there because there's more shareholding saka izvozvo hazvina kana gakava kana mbvunzo hatipiwi mari neIMF
saka tingaona here Zimbabwe iine kutseketuka kwaingaita panyaya yezvirango zvakatemerwa neAmerica izvozvo zvavari kunzi vagadzirise kuitira kuti vakwanise kunge vachivhura mikana yekuwana mari
inini handifungi kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzemahuman rights nekuti inoda kupiwa mari neIMF Zimbabwe inofanira kugadzira mahuman rights issues kuti gare zvakanaka munyika muno sevaZimbabwe nokuti hakuna imwe nyika yatinayo kunze kweZimbabwe ndo nyika yedu takapiwa naMwari iyo iyi saka chekutanga ngatisiyane masanctions saka hazvidi kuti titi hanzi America to tick a box kufadza America kuti kuoma tiyoti kuyo mari ngatigarisane zvakanaka sevana veZimbabwe tiri united kuti nyika yedu iende mberi chekutanga nekuti mari yacho iri muno muZimbabwe mari iri pasi pemapima pevanhu nekuti mumabhengi hamusi kufamba zvakanaka mapropety rights haasi kurespekta saka izvozvo zviri kutotitambudza isusu pate zviri tega tichinesana tega hakuna mumwe ari kunesana tega